manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 23, 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reElection Resource Center rokurudzira veruzhinji kuti vamirire murunyararo kunzwa zvichaturwa nedare reConstitutional Court mangwana. Magweta neveruzhinji votarisira kuti dare reConstitutional Court richatura mutongo waro risina divi rarakarerekera. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reElection Resource Center, ERC, riri kukurudzira veruzhinji kuti vamirire murunyararo kunzwa zvichaturwa nedare reConstitutional Court mangwana. Dare iri riri kupa mutongo waro pachikumbiro chakaiswa mudare iri nemutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa chekuti dare iri risendeke parutivi zvakaburitswa neZimbabwe Electoral Commission kuti mutungamiriri weZANU-PF vaEmerson Mnangagwa ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. ERC inoti yatotanga kugadzirira sarudzo dzichaitwa munyika mugore ra2023 ichidzidzisa veruzhinji nezvekodzero dzavo dzekuvhota. Tabata mukuru weERC vatawanda Chimini kuti tinzwe zvizhinji.
Munongovaziva vanhu vemuZimbabwe, munhu wese ari kutaura kuti chii chichaitika mangwana. Sekuziva kwenyu ruzhinji rweZimbabwe rwa rwakatarisira nyaya iyoyo vachitevera mabatirwo ayaitwa mudare guru redu. Saka tarisiro ine vanhu ndeyekuti mangwana kuchanzi kudii, asi tiri kufara kuti tasvika pachinhambo ichocho, nekuti muZimbabwe hatisati tambosvika panguva yekuti vanhu mumatare vakapuhwa mukana wekuti vataure zvavakaonawo mutsarudzo. Sekuziva kwenyu chinonyanzoitika ndechekuti maobserva anouya otaura kuti chakati ndochaitika voenda. Pamwe pacho zvongonzi aiwa mamwe maanhu pamaobserva zvangotaura zvapera, asi kana zvinhu zvichinge zvazotaurwa mudare redzimhosva vanhu vachinzwa, ruzhinji rwese ruchinzwa, zvinobatsirawo kuti tinge tichiti sevanhu vemuZimbabwe chii chatinofanira kunge tichigadzirisa kuti tsarudzo dzedu dzinake.
Nemamiriro akaita zvinhu pari zvino, shungu dzenyu dzava dzokuti dai zvinhu zvachifamba sei kuenda kumberi?
Munoziva changa chiri mudare nezuro hachisi chekuti ndiani akahwina semaonero edu. Changa chiri kuda kutongwa nezuro inyaya yekuti tsarudzo dzedu muZimbabwe dzinofanira kumbobatwa sei. Mubvunzo watakabvirira kare richibvunza asi tisingawani mhinduro. Saka judgment iyi haisingotiudza chete kuti ahwina ndiani, asi iri kuedza nepainogona kubatsira Zimbabwe kuti sarudzo dzisimbiswe, tisadzoka zvakare kumatare kuti tizoudzwa kunzi chii chabuda musarudzo.
Ruoko rwenyu runenge rwava rwei mukufambirira mberi kwebasa rose irozi?
Kutanga mangwana chaiye, infact kutanga nezuro, kutanga pakangopera sarudzo, takatotanga nebasa rekuti tenge tichiongorora kuti pachanganisika pacho ndepapi uye panogadzirika sei. Saka tekutanga tava kutogadzirira nyaya yekuti mutemo wesarudzo ngausimbiswe, yatingati Electoral Act. Yatiinaye zvino haina kunyatsosimba, ndosaka tiri kuona nyaya dzekuti kune zvimwe zviri kuitwa zvisiri pamutemo, kune zvimwe zvinhu zviri kuitwa zvisingaiti kuti vanhu vange vachiparticipeta zvakanaka munyaya dzesarudzo.
avo vanga vari mukuru we Election Resource Center vatawanda chimini vachitaura vari parunare kuHarare. Mamwe magweta anoti ari kutarisira kuti dare reConstitutional Court richatura mutongo waro mangwana risina divi rakarerekera, uye anoti kurambidzwa kwakaitwa vamwe vevakakwidza vekwakakwikwidza musarudzo yemutungamiri kunzwikwa nedare iri kwaive pamutemo. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Dare reConstitutional Court rakaramba kuti vamwe vakakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vanzwikwe mudare painzwikwa nyaya yakakwidzwa kudare iri nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa, avo vari kuda kuti zvakabuda musarudzo iyi zvisendekwe parutivi. Mumwe wevakakwikwidza musarudzo iyi vaTimothy Chiguvare vanoti zvavaizotaura mudare dai vakapiwa mukana zvaizobatsira kuti dare ritonge nyaya iyi rine ruzivo rwakakwana rwezvakaitika pakaitwa sarudzo iyi musi wa30 Chikunguru.
Adina kugutsikana nekuti tose tiriva tiri zvizvarwa zvenyika ino, and tinotarisa tine kodzero yokunzwikwa nedare. Tine zvimwewo zvataona zvatachinzwa gweta achikundikana kutaura zvatinofunga kuti zvanga zvichabatsira dare kuti dare rikwanise kusvika mutongo watinofungidzira kuti mutongo iwoyo waizenge uchigutsa veruzhinji.
Asi rimwe remagweta uye vari mutungamiri webato reNational Constitutional Assembly, avo vakakwikwidzawo musarudzo yemutungamiri wenyika muzvinafundo Love Mo Maduku, vati hapana chakaipa pane zvakaitwa nedare reConstitutional Court nezuro. VaMaduku vati kuramba kunzwikwa kwakaitwa vamwe vakakwikwidza musarudzo iyi kuri pamutemo.
Ndo mutemo chaachaya weZimbabwe. Marespondenzi aya akarambidzwa kutaura vese vanga vari mapresidential candidates. Zvandanga ndakaitawo ini. Mutemo unoti kana uri presidential candidate kana uchinyunyuta nezvakabuda musarudzo unoenda kudare reConstitutional Court mukati memazuva 7. Ndo chete mukana wawinawo iwewo wekuti utaure nezvemaelection. Kuti anga akanaka here, haana kunaka here, unoda kuti zviitwe sei. Saka ukazoti nokuti wanzwi respondent waakuya wautanga kupirawo nyaya yako kudare kana even uchinyati ndiri kusapota ye uyu, haufani kuita zvakadaro nekuti akuita respondent hausi mutemo. Ndeuyu auya kukotwi angotsvaga mukana wekuti ndauda kuti ava respondent. Hakuna mutemo unosungira umwe ari kuuya kukoti kuti ataure vanhu. Munhu anosungirwa kuti atomuunza mudare chete ndeuya waari kuti akawina waroda kuti election yake isetwa site.
Rimwe gweta remuHarare vaAgents Gumbo vanoti vane chivimbo chekuti dare reConstitutional Court richatora mutongo waro mangwana risina divi rakarerekera, kunyange hazvo vamwe vanhu vazhinji munyika vachityira kuti vatongi vanogona kunge vachishanda vasina kuzvimirira.
Hongu ingava ino iyoyo inyaya inoshungurudza vazhinji nemairara nekuti ukatarisa kubva kukare makare edu nyaya dzakadai dzaiita kunge dzaibatwa dzine kakupindira-pindira kwevanoita zvematongerwo enyika. Asi isu tinotenda kuti judiciary yedu ibato rakazvimirira roga, tichitevera bumbiro redu remutemo rinoti ivo pamaitiro avanoita basa ravo havafaniri kunge vachiwana kupindira-pindira.
VaMaduku vanotiwo vane chivimbo chekuti dare iri richatorawo mutongo wakanaka sezvo veruzhinji vakaona pazvivhitivhiti nyaya iyi ichinzwikwa vari kuziva zvose zvakaitika mudare. VaMaduku vati kuburitswa kwakaitwa kunzwikwa kwenyaya iyi paZBC hazvinganzi munyika mave neutongi hwejekerere.
Hapane zvamanyaya yakatongwa nezuro yanga ichiona nemunhu wese, hapana kumbonyekedzwa kunoitwa paipaya. Mangwana vanhu vachanzwa nyaya yekuti mutongo wakamira sei. Munhu wega wega ngaazviite jaji achitarisawo zvanga zvichitongwa. Kana wapinda mudare unofanira kunge uine unozumbowo unoteerera kunzwa kuti umbowo hauinawo ndeupi. Ndo zvatinofunga izvozvo, vanhu ngavatarise. Hapana kumbunyikidzwa kungaita panyaya yanezuro. Utongo watichaona mangwana ndo mutongo unenge uri kwakokodzerana nenyaya iyo.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vaVivid Gwede vati nyaya dzakakoshera nyika dzinofanira kugara dzibudiswa panhepfenyuro kuitira kuti Zimbabwe isimudzire nyaya dzeutongi hwejekerere munyika.
Asizve hazvigumire ipapo. Tingangoti nyaya yeutongi hwakanaka hwejekerere hunozooneka chete apo dare richange richisunga richipa mutongo waro panyaya iyi, zvakare richinge richizopa zvezvikonzero zvekuti richange rasvika parichange rasvika nenyaya yacho sei.
magweta arikumirira vachamisa panyaya iyi pamwe nemagweta arikumirira vaEmerson Mnangagwa ose anoti arikutarisira kukunda pamutongo uchatorwa nedare mangwana zvichatorwa nedare reconstitutional court mangwana ndizvo zvatevedzerwa sezvo pasina kumwe kwazvinopikiswa pasi pemitemo yenyika kana dare rikarasa nyaya vachamisa mutemo unoti mutungamiriri wenyika anofanira kugadzwa mukati memazuva maviri kubva paturwa mutongo uyu kana dare iri rikasendeka parutivi zvakabuda musarudzo yemutungamiriri wenyika mutemo unoti sarudzo yechipiri yemutungamiriri wenyika inofanira kuitwa mukati memazuva makumi matanhatu dare iri rine masimbawo ekuti ridome vachamisa semunhu akakunda musarudzo iyi izvo zvinobva zvaitawo kuti vagadzwe semutungamiriri wenyika mukati memaawa makumi mana nemasere ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.
Vanhu vakawanda vari muBulawayo vanoti vane maonero akasiyana siyana. Taurai Shava anoti paonyaya inotevera.
Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vati semaonero avo kunyange hazvo gweta rava Nelson Chamisa vatava nemupofu vakapa umbowo hwakakwana hunoratidza kusabatwa zvakanaka kwakaitwa sarudzo dare rakaratidza kuve rakarerekera kudivi remutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa pamwe neZimbabwe Electoral Commission ZEC.
Vakapa umbo wakakwana asi dare rakataridza kusada kutambira umbo ihwohwo vachida kusimbirira pakuti havana umbo wakakwana. Tikuona zvakare dare richibata magweta ezek nezanu pf nemaoko akanyorovera vachitadza kuvabvunza zvakasimba kuti umbowo hunyatsobuda pachena kuti sarudzo dzinabata zvakanaka. Tikuvaona vachipiwa nguva yakareba kudarika UNDC Alliance.
Pamaposa vati vanoona zvisina maturo kuti dare ritarisire kuti gweta ravachamisa raikwanisa kuwana umbowo hwakakwana kusanganisira hwaibva kuzek iyo zek yacho iri iyo yaipomerwa mhosva yekusabata sarudzo nemazvo. Izvi zvatsigirwawo nemumwe mugari angozvidoma nezita rekuti Spambi uyo ati zvainetsa kuti gweta ravachamisa rikwanise kupa umbowo hunopfuura hwarakapa.
Unofunga kuti wewe ungakwanisa here kunotora umbowo kumunhu anova ndiwo akahushengeta anova ndiwo auri kugwisana naye ndiwo custodian wezvinhu zvese ndi unonomutorera sei? Haisi criminal offense kai yekunzi unonzi watiratidzawo kuti izvo zvakafamba sei. Iyi nyaya yemaelections yekunzi kana zvichitaura kuti kuriga kureva kuti munhu anozviita clandestinely haizviitiri openly. Saka kuita kwazvaitwa izvi iwe haungakwanisi kuvhukunura zvinhu zvakaitwa murima during the daylight as kwanisiki.
Munyori mukuru wesangano reibheji likaZulu vampusofuzwayo vanoti semaonero avakaita gweta ravachamisa rakakwanisa kupa umbowo hwakakwana vachiti zek yakasara isina kupindura zvakawanda zvakakosha kusanganisira kuti seyakachinja zvakabuda musarudzo katatu.
Ndofunga kuti pane nyaya nekuti waterera ma issues that were raised by Chamisa's lawyer that there are 3,000 people who voted in a polling station and the ZEC lawyer did not dispute it. So umvuzo ndeyokuti vavhepi those 3,000 when the polling station yange ichifanira kuva navanhu 1,000 or less.
Nhengo yeCentral Committee yebato reZANU PF vaJoseph Chuma vati semaonero avo magweta emativi ose akaratidza unyanzvi pakutaura nyaya yavo mudare vachitiwo majaji akaratidzawo kuti vanogona basa ravo. Asi vaChuma vati zviri pachena kuti divi ravachamisa rakatadza kupa umbowo hwakakwana vachitiwo vanotarisira kuti mangwana dare richapa mutongo unofadza bato ravo.
Semunhu anga akatirira onditeedzera mafambiro ezvinhu ndatoona kunge aiwa isusu divi redu reZANU PF tichatova nemufaro mukuru mangwana.
Mutori wenhau anoshanda akazvimirira ega muzvare Lulu Harris vanoti pave nenguva matare munyika achionekwa seakarerekera kubato rave nenguva richitonga reZANU PF vachitiwo zvakaitika munyika zvinopa mukana wekuti vatongi vedare vadzorere chiremera chinofanirwa kupiwa matare vachiratidza kuti havana divi ravakarerekera. Dare reConstitutional Court riri kutura mutongo waro mangwana uye vamwe kusanganisira sangano reZimbabwe Council of Churches vari kukurudzira veruzhinji munyika kuti vatambire zvinenge zvaturwa mudare murunyararo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinote penyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musiwe chipiri ne musiwe china kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musiwe chishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Chombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. South Africa iri kupomera mutungamiri weAmerica vaDonald Trump mhosva yekukurudzira kupatsanuka kwevanhu nekuda kwerusarura rudzi zvichitevera mashoko avaisa paTwitter vachiti varimi vechichena vari kutorerwa minda yavo pamwe nekuurayiwa muSouth Africa. Bazi rehutano muDemocratic Republic of Congo rinoti iri kutarisira kukura kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheEbola icho chiri kuuraya vanhu munyika iyi. Mangwana pasi rose richange rakatarisira kunzwa mutongo uchapiwa nedare reConstitutional Court panyaya yakazaiwa mudare iri nezuro. Mutongo unenge wapiwa mudare iri hauna anopikisa uye anenge anza akunda anenge otoreswa mhiko mukati meawa makumi mana nemasere. Asi mubvunzo une vakawanda ndewekuti munhu anenge anzi nedare akakunda angakwanise here kubatanidza nyika iyo yoita seyakageza negoka munyama. Vaongorori vesarudzo vakawanda vati havo sarudzo dzakaitwa murunyararo asi pane zvakawanda zvisina kufambiswa zvakanaka nesangano reZimbabwe Electoral Commission. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta uye vari nhengo yeMDC Alliance vaJacob Mafume pamwe nerimwe remagweta emutungamiri weZANU-PF vaEmerson Mnangagwa vatinomudaishe chinyoka. Atanga nekubvunza vachinyoka kuti vakaona sei mafambiro enyaya iyi.
Takafamba takasengawo zvatatinazvo ndokubva tashongana nevangu vanga vakasengawo zvavo asi pavakazvipenga kutaura takazoona kuti zvavo zvombokuda zvanga zvisina kusimba sezvedu. Saka hai ndiona senyaya yakafamba zvakanaka.
Vamafumi,
aiwa tinofara nezvakaitwa. Munoona kana uchinochera mvura mumwe akaenda achinochera mvura nebhaketi sinovhinza unobva wangoona kuti inongori juzi ratizirai uku runorukwa uku runorudunurwa. Saka takaona kuti vabuye vedava havatozivivo kuti vakahwina nemazvibotswa zvingani.
Vachiyoka.
Zvinofadza kuwa munhu wakaita saMafume vachiramba vakangotika savakatanga napo. Chanetsa muno munyika medu ndechekuti vakomana ivava veMDC vanozvibudza ivo nhema pamusoro pebato reZANU-PF. Vazvibudza nhema ndodzovomanya nadzo. Isu tinoziva kuti vamunangagwa vakawana mavhoti mangana. Vamunangagwa vakawana 2,460,010.
Ari kungodzika.
Asi vamunangagwa vakapfuura 50% plus 1 ne 31,830.
Vamafume, manzwa akazvataurwa navachinyoka vari kuti manhamba muri kutaura vanawo
chaiva chiripo ripo ndechekuti vheki yakakanya varume aha
mukupere nzero kwenyaya izvi murume aitaurira isu akanyatsotaura kuti kana muchiti munhu akahwina uyu akambohwina nemavotes manganiko pakaita runyararo. Kubirwa kwedu ndiko kuti imimi hamusi kuziva kana figa yekuti mupe munhu wenyu wamunoti akahwina, hamusi kutoziva kuti akahwina nemangani. Saka anogochinja seiko? Vheki yachinja rutatu, haina kuzviramba mukoti kuti tachinja rutatu.
Ndibvunze bvunzo, ndombo yakwamuri vachinyoka, mangwana mutongo wedare uchapiwa, muchaona nyika ichikwanisa kufambira mberi here mune zvakanaka kana kuti mapishapisha aya anoramba aripo?
Inini sokufunga kwangu ndiko kudai, mangwana kana mutongo wedare ukabuda, tikamira pamwe chete tose tikati haibodo, zvatongwa izvi ngatichizvigamuchirai, nyika yedu inofamba zvakanaka. Asi kana vakati taruza kudai, voita zvavakaita muna 2013 njiya kuti hei tongai tione, vomanya vonokumbira masanctions kunana America uko, hapana unovuya achivuya achizowirana nesu vanobva kumativi ikoko. Saka programu yavamunangavo ichabuda mberi, inobudira mberi, izvo hazvina doubt, asi inogona kusazoita as successful sezvainga ichifanira kuita dai tose samaZimbabwe tamira pamwe chete.
Vamafume, munoti kudini nyaya yezvirango zviri kutaurwa izvo nezvimwe?
Takabirirwa pajekerere, munhu wese achiona ichitadza kutaura mafiga ayo, ichitadza kutaura kuti zvimwe zvinhu zvakafamba sei. Apa pane vanhu vakashaika vachipfurwa nemasoja murodhi zvakaonekwa nenyika yese nepasi rese tekeshere, tichiona vanhu vakanga vachishungurudzwa nekutambudzwa. 5 years idzi dzapera takashungurudzikwa tichitambura, mari haisi kuwanikwa mumabhengi, inflation yava kutosvika pa100%. Isusu hatizirisu tinotadzisa vanhu kutonga, hunhu hwavo hwavanoita kana vachitonga hunoita kuti nyika iyi iparare. Umondi huriko, udzvanyiriri huriko, zvese zviriko izvi, vanhu variko, nyika yose inozvinzwa.
Muchiuraya kana upuruvheya hwenyu,
inini muchangouya kuZANU-PF, hamungatarisi. Ndizvozvo,
ndo zvamunotaura izvozvo, fambai nazvo vamafume. Asi mangwana kana urai mutongo wedare mangwana,
uri munhu achangojoina chechi unongosvika kudari, unongosvika kukunda mabhishopu kuparidza shoko ravo, hamungaparidzi zvezano kakudarika mabhishopu ezano.
Avo vanga vari Gweta uye vari nhengo yeMDC Alliance vaJacob Mafume. Manzwa zvekare kubva kune rimwe remagweta emutungamiri weZANU-PF vaEmerson Mnangagwa vatinomudaishe chinyoka. Vaviri ava vange vari parunhare muHarare muhurukuro yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Vagari vekumasvingo vari kuita maonero akasiyana-siyanawo pamafambisirwo akaitwa nyaya yaive mudare reConstitutional Court neZuro. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vagari vazhinji vari kupesana pamaonero avakaita, vamwe vachiti dare rakabata nyaya iyi zvakanaka, vamwe vachiti vatongi vakaratidza kuti vane divi ravakarerekera. Mugari wekwaMajange muzare Precious Manyoka vanoti vakaona kutongwa kwenyaya iyi yose paterevhizheni, asi vanoti vatongi havana kuenzanisa magweta pakuvabvunzurudza.
Ini ndinonetsa kuti manoya akagona kupresenta makesi avo, asi ndine chichemo 1 nemajaji. Ndakaona sokuti vaita sokuti vamwe kana vachitaura havanyanyi kuita sokuti vanovapina sereki. Umwe akangoda kuti asimuka ataure, votoita sokuti vatova emotional, vakuda kutoita sokuti yatova pesinari vakwata akamunhu uya. Kana nyaya ichitongwa, vese ngavangobvunzwa zvakafanana. Kana vachita vese kuiswa pakona, ngavangoiswa pakona zvakafanana, kwete kuita sokuti vanorerekera kune rimwe divi. Aiwo, ndaona sokuti pakataura lawyer wana weZANU-PF haana kubvunzwa zvakanyanya. Wezeki wacho ndo vakaresva election, ndo vakabira, but havana kana kumbofaiwa nemubvunzo yataitarisira kuti vanzi buditsai evidence yenyu inoratidza kuti hamuna uriga. Havana tsvei vakubvundutsira uya angauya nenyaya yake ukoti weMDC Alliance ndiye waitopiniwa kuita sokuti iye ndiye wakabira election yacho.
Asi vamwe vagari vanoti nyaya yakabatwa zvakanaka nevatongi, vachiti vakapa mikana yakafanana kumagweta ose. Mumwe vanhu ava muzvare Jini Mutande vanoti vatongi vakaita basa ravo nemazvo pasina kutora divi, uye vanotarisira kuti vachapa mutongo unogutsa veruzhinji.
Haini maonera wangu vatongi wakacha basa ni mazo. Apo waka punza wani mfunzo. Yesi ya kaindi na napasa na kubili zira. Wangu wae punza mfunzo. Yaka wanda na kushindi wa wangawa inda ninyaye. Asa maonera wangu vatongi wakata basa ni mazo. Nchua nani experience wakara ni basa lavo. Saka tuta aswa judgment. Nishabila mangu wana ichange isina divi la yaka lele keda.
Vamwe vanoti siripati ya utatongi wae vane divi. Kubudikiza ni kufunza kwa kukanyanya. Kwa waka itakweta re mtungamiri wa MDZ Alliance watawani mpofu. Asas na kuzeta zumechetezo kumakweta ZANPF ne Zimbabwe Electoral Commission ZEC. Wa Edmo mtangamira wanoti. Awanachi imbo chukutu watongi wachapa mtongi wakanaka nekuti. Wakara kizadivira upa kutonganya ya ii.
Mbangwana pashabu da mutongo yeko ni kutandifungu iti tishawa ni mutongo wakanyansu kuna kisa unufangwa kuindra ni ninyo yanga ilipu. Ninyo yanga kuti majaji yanga ilipu aga varuta liza divi lao rawaka ilikina. Iza ya kwanzi kwa ni mfunzi ya hii mfunzo maluya ze MDC. Mfunzi ya shuna yanga kanya kumesesa plaza ya nye kutolo poza sunyata kwa ni maluya ze MDC. Aweza anu hakuna kuna shaka mboma shaka wanya kufunzo kana shaka wanya kukwishiri kwa ni maa ni majaji isi. Sinuwa zunguta zezo kuti mutongo wavu uchangu buda wa uchungu utawara iyo kuti ZANU-PF ndo ya kawo ina wamuna kwa ndo wivashita se wachangu wa presidente shakari.
Ama elewa imoyo wano pikisana ni mafungiro wakadai wachiti watongo wakaita basarao ziribache na uye mutongo uchabuda unofani na kutambi wane munu wese. Vamwe wakaita za Thomas Mbetu wanoti magweta kamira wachamisa ni mtungamiri weza mpefa Emerson Mnangagwa wakagona kukakavazana uye wachirati za pasirose kutu za kabuda msarizo ziri kukonzira mtauro mkuru.
Izo zo zino kuna kusabuda zwa kadero nukuti iyo zeki ili responsible ni ma elections ya katota ura kuti pani pangu pataka kanganisa zino kana iye referee obvu maoga kuti ndaka kanganisa ndaka were nga ruviru tatu dichichinja marizauti izo zo zongo kubuza kuti sarudze za zina kubatua zwakadi zwakanaka iye refuri waka vuma uka kwa isuka na tijivona tunde kana refuri waka vuma uka tuto unakuta hiwa zina ufamba zwakanaka
watongi wafumba amwe waitunga miru wana justice look mala wakati wachapa mtongo wa mwangwana naka mira studio 7 masingo jini kanji maramba.
Yashika nguwe ya kutitimbonzwa zirukutaurwa nevanhu pa social media.
Pachirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona Nasi tangatiri kutarisa. Zvakaitika mudare reConstitutional Court nezuro uye zvirikutarisirwa neveruzhinji kuti zvichaturwa mangwana nedare iri. Rikaiti ende kuvatereri vedu tinzwe kuti vari kuti chii.
Muritara na Silas Pupa.
Mkoma Silas, tazwa kuti muri kuTokyo kwa mtoko kwa kamira si.
Aiwa, tiko zvedu kwa mtoko. Pungwa zangu ndedze ingoti, tikuda kuti nyika iendere mberi. Zvinenge zvabuda mangwana ngati ngozvigamuchire ibvo dzichada kuramba tichinetsana nezvakaitika izvi. Nezvaitaurika nezero matare. Majaji ngangwete zvinhu zviri pashoko zvinhu zviri feche.
Imimi makakwanisa kuona nyaya iyi muri kupi kwa mtoko iko?
Ndaiona pa ZTV ndiri kwa mtoko. Kunzwisisa taenzi tisachirungu tavaitaura asi zvekuzotaura zvemaparagrafu chakuti chakuti ndio zvaizoneta zvema zvemunongo zviziva. Nyaya iripo yakanyatsondibata ndeyekuti vachamisa vaitaura kuti vane mavhi 11 asina kubuda. Asi mavhi 11 asina kuona achibudiswa mudare dzimoso.
Saka ini Zimbabwe yamunoda ndeyi yakaita sei?
Zimbabwe yatinoda ndeye kuti zvinhu zvingazvenderere mberi, zvinhu zvakanaka, zvakanakira munhu wese, munhu wese achishanda achidya achiguta.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8 p.m. tiri kutarisa zvakaitika mudare reConstitutional Court nezuro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutuma mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Tabva tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngati sanganei zvakare mangwana tichikupaizve chimwe chirongwa. Anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zeninga ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mwina ntungamiri Nkomo achikupai chirongwa chendebele.
Kwa kuhisika atisenda baku VOA Ndebele.